This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, ndira 17, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata chePeople First chinoumba komiti yekutanga kunze kwenyika kuUnited Kingdom. Sangano revarairidzi reZimuta rinoti varairidzi vari kushanda zvavo asi vaine kunyuta nekusaziva pamire hurumende panyaya yemabhonasi avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kunyange hazvo chikwata chePeople First chisati chabuda pachena kuti chiri kuparurwa sebato riini, nhengo dzechikwata ichi kuUnited Kingdom dzakatoumba komiti ichafanobata matomu mudunhu iri. Vakafanobata chigaro chekomiti iyi vaJoshua Chigwangwa vanoti vakaona zvakakosha kuti vape mukana kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika wekuti vapindewo mune zvemafambisirwo ezvinhu mukutongwa kwenyika yavo kuburikidza nekuumba makomiti munyika dzakasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi yakambenge yapindwa naPongwe ichangobva mukuumbwa, izvo zvakasiya paduku kuti iparare, asi vachigwangwa vanoti vakagadzirisa zvose zvainetsa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chiripo ndechekuti takataura nevakuru vari kuHarare vakatipa mvumo yekuti tikwanise kuunganidza vanhu titaure nezve project yePeople First kuti iri kufamba sei, zviri kuzoitika kuzoita kuti kwanise kufomowa bato rePeople First. Saka nokudaro takatanga kurishambadzira tichiudza vanhu vese vari muno vatinoziva muUK, taingoyuza maportals akawanda, vana Facebook and word of mouth and zvingo platform that no sangana neva Zimbabweans. Saka nokudaro takakwanisa kuti tiumbe kuti tiite interim structure yekuti inokwanisa kuti ifambaise basa iroro. I think takaita take off smoothly as a small group, but by demand yanga ichibva kuma Zimbabweans takatanga kuona kuti vanhu vatori nenzara, vane nyota, varida kuti kumusha kuchinje.
Pane mashoko akabudawo mazuva apera aya mumadande mutande ekuti chikwata chenyu chamakaumba ichocho chatoparara chisati chamboita mwedzi. Mungajekesa here kuti ichokwadi here mashoko aya?
Zvandingatange kutsanangura panyaya idzodzo ndezvekuti patakatanga kuti tichiorganizana pachedu kuti anokwanisa kuita zvipinde zvipi, because takatarisa mafambiro atiri kuita nePeople First Project, takaona kuti vanhu vatiri kutarisa kunge tichizokwikwidzana navo ZANU-PF, MDC, vanhu vanga vagara vatorimo mupolitics. Saka vanhu vatichaisa kuti vakwanise kunge vachiorganiza maportfolios atine taisa vanofanira kunge vaine masimba neunjere hwekuti vakwanise kumitsidzana nevanhu ivavo. Saka organizer na pachedu tichiti anokwanisa kunge achimira pachinzvimbo ichi achikwanisa kukukidza zvine kwanisa kuti tibudirire njinengi uenda pakati kune vamwe vasina kufara nazvo saka ndo zvakaita kuti paive nekusataura kwakanaka
saka tingati mava nekugadzikana here mubato menyu
pari zvino ndingakwanisa kukutaurirai ndakasununguka kuti tava vanhu vari kubudirira kumberi tine vamwe vatanhi tichikurukura navo war veterans vanga vachitiudzawo kuti zvakati hatina kunatsojekesa zvakamira sei saka tanga tichiita mameeting nemagroups ese waende wa continuing to do izvozvo tichikurukura zvakare nevari kuHarare
vakafanobata chigaro chasa chigaro vechikwata chepeople first mudunhu reunited kingdom vajoshua chigwangwa vari parunhare kuhertfordshire kubritain kwakare rimwe sangano revarayiridzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta rinoti varayiridzi vakatanga zvavo basa kotoro ino asi vane kunyunyuta kukuru nenyaya yekusaziva kuti vanowana mari dzavo dzemabhonasi dzavakavimbiswa nehurumende riini mutungamiri wezimta varichard gundani vanoti kunyange hazvo vari kumbosangana nehurumende pano nepapo haisi kuda kuzvipira kuti ichapa vashandi vayo mari idzi riini ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
varayiridzi vakawanda zvikuru sei nhengo dzezimbabwe teachers association yatinotungamirira hongu vari kokumabasa vane kunyunyuta kwakakura zvikuru kuti kosei zvakazofamba sei kuti horidhe yese yakapera katanga gore idzva rajanuary bhonasi nanhasi haisati yabhadharwa ko zvambofamba seiko kuti mutora wedu hurumende atibatisa izvozvo saka kunyunyuta uku nekukadzika uku kuri kutokanganisa mabatiro ebasa munoziva ri mubasa rokurayiridza ibasa rinoda kuti munhu aite hana yake yakagadzikana aite achiziva kuti vake vana vaende kuchikora adzidzise achiziva kuti iye wacho adya vana vadya zvikwereti zvabhadharwa saka pane kushungurudzika kwakanyanya
saka sesangano rezimuta mune matanho amuri kuronga kutora here pakunyunyuta kwenhengo dzenyu ikoko
iko zvino tatarisira kuti iite ungano yevatungamiriri vanobva kumaprovhinsi nevekunational kuti pamwe chete timbokumbirawo utungamiriri hwenyika kuti vedwei ndo matambudziko ari kwayo pamwe tu tanga tichingotaura tiri vaviri tiri vatatu vamboonawo vachinzwawo mashoko anobva kuvatungamiriri vari padyo nevanhu vachinzwisisa kuti zvinhu zvakambomira sei saka umbowe ihwohwo tinotenda kuti huchibva kuzasi kuvatungamiriri vekuzasi hunobatsira chaizvo kuti utungamiriri hwedu imploya wedu anova iye hurumende anzwisise kuti vanhu vabatikana sei nenyaya idzodzi
mati magara hiri pasi navo kuti munzwe udivira wehurumende panyaya yemabhonasi iyoyi
takagara navo pasi svondorapfuura vakatsinidzira kuti aiwa bhonasi rato rinouya ndivo nemuromo wavo kuti bhonasi rinodi rinouya zvinodisu tamira pakuti sevarayiridzi rinouya rini
tingazoona here zvichisvitsa pakuti nhengo dzenyu dziramwe mabasa
chinoitika panyaya dzakadai kunenge kusiri kuramwa mabasa vanhu vanenge vatotadza vasisina chauviri chokuti basa racho riitika handisi munozviona ndo pazvinenge zvatosvika kuti hauna kudya vako vana havasi kuenda kuchikoro haukwanisi kuti uwane mari yokuenda kuchikoro kwacho saka zvinosvika pakuti vanhu vega vangotadza zvisiri zvokuti vanhu vavaramwa mabasa zvakangodhairiki asi kuti vanhu vanongosvika pakutadza kuti chauviri chacho chinodiwa kuti ndiende handina
avanga vari mutungamiri wezimta varichard gundani vari parunare nestudio 7 mutungamiri wezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vanoti chirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth ndicho chakakonzeresa kuti varimi vazhinji vatadze kufambisa mombe dzavo kubva kunzvimbo dzisina mafuro kuenda kumatunhu achine mafuro vachabikwa vanoti vanokurudzira varimi vari kumatunhu ane dambudziko remafuro emombe kuti vatengese dzimwe pane kurasikirwa kana dzichinge dzafa dzoga ngatinzwei hurukuro yataita navo
isu sevarimi chokutanga chatikafunga kare tanzwa kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka tanga takakumbira kuti mombe dzibvumirwe kubva ikoko dzichienda kunzvimbo inonzi dzistoking varimi vanga vakakumbira kuti tichagirewo vanokwanisa kuti vatenge mombe kuitwe dhitoki kuri kuti mombe dzishoma asi ndozosanganawo nedambudziko rekuti nzvimbo idzodzo dzine chirwere chemahwanda kuti mombe dzibve ikoko dzichienda kune dzimwe nzvimbo dzisinai dzitakutopadzira chirwere munyika yese saka takazoona kuti aha mhinduro iri papa kutoendesa chikafu kune mombe dzacho kwadziriko
ko nyayawo yekunzi varimi vanga vachimbokurudzirwa kunzi vatengese zvipfuyo zvavo kuti zvidzikire asi vazhinji vairamba vakabatira vaakurasikirwa nezvipfuyo zvii zvamungaudzawo varimi
ndisandaudza varimi ndida kupindura ipapo ndiziti dambudziko randataura remahwanda iri refoot and mouth ndodambudziko guru mombe dzaitenderwa kutengeswa chete kunzvimbo idzodzo dzine foot and mouth imombe dzainzi dziri kuenda kudirect for slaughter dziri kutengwa nevanouraya momba dzokuuraya chete saka dzimwe mombe dzatinadzo varimi hadzina kukodzera kuti dzinganourawa nekuti dzinge dzisina kunge dzine nyama yakanaka ndo chizhinji chakakonzeresa icho vashomawo vakangoramba vakabatirira mombe dzichakanaka aiwa tinodiwa varimi kana manzwa kuti mwaka hwana wamuya zvakanaka tengesai mombe dzichakanaka moona mutengo uchakanaka motenga chikafu chokuchengetedza dzamasara nadzo pano kuti dzese dzizofa tenge tatorasikirwa zvakanyanya
vanga vari mutungamiri wezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vari parunare nestudio 7 yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira zvikuru achitambira chikwata chedynamos uye ari captain wechikwata ichi murape murape iko zvino murape murape ave kushanda nevechidiki achidzidzisa zvenhabvu pachikoro cheheritage kuborodel tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 murape aiwa kuno kuri nani zvako ko iko zvino pane vechidiki here wavari kudzidzisawo iyo nyaya yenhabvu iyi
ya varipo vati kusenza navo vana vepachikoro kaheritage nevari musarounding borodel area
saka paakadhemi penyu munotora vasikana nevakomana vese
yes kutora vasikana nevakomana vese
pane zvimwe zvikwata here zvepamusoro zvamuri kushanda nazvo kana zvekunze
takatanga october 2015 saka tachiri nyowani yake nezvi toedza kutoma malinks nevanhu vatingambotamba navo bhora kutara kuti vange vachitibatsirawo like ezvinezvi tiri incontact nana Kaitano Tembo vari kusupersport kusouth africa and kuna Butler Masango ari kuitawo futi zvedevelopmental kusouth africa ikoko vane inonzi elite football coaching yavari kuita ikoko so ndo maguys andiri intouch navo so this year, I think april this coming april ndopatichaitawo our first tour nechikoro yekuenda nevana
ko vanenge vachida kubatsira zvii zvamunoda rubatsiro kunyanya
so far rubatsiro ratachida kuita ratingade kunyanya kuwana riripo in terms of equipment usually kunokuti kuite tichishandisa magopos mahombe mawana of which anikasi right for my junior satiida magopos madiko anoenderana ne age group nezen mabhorawo mabibs makonzi maybe even all uniforms kana zvikwanisika
saka mungati mune vana vakawanda zvakadii pari zvino
pari zvino kubva pana october patatikaregista tatine vana about 16 epatirikuitira paheritage kupane boarding school saka wehave vamwe vana vari kuenrola from the boarding school vachikwanisa kujoina so we expect the number to increase
tiri kunzwawo kuti muri kushanda nevana nherera muri kushanda navo sei
ya vana vati kushanda navo senherera takaenda tisandatanga project yepaheritage pamadezi andikaregedza andikangosiyiswa bhora panda andisina zvinhu zvandaiita saka ndo pandikatanga kuita pfungwa idzodzo kuti abhati kana bhora richitibatawo dai so what more kune vana vari kumaorphanages vasina vanhu vari kuita se vanombovaonawo so I just ndakangozviitawo on myself kuti no ngatitange tikatanga academy ndofamba topota ndichifamba mahome ndinotsvaga talent yevana vanogona then kana ndawana vana vanogona vaivai Vari kwa chikuona ndo kwanza kumende soo kudenamo mwendo kwanza kumende oo kukepsi kana oku makambani wazi wa shinji wacho pa wano shikama 18 years wanaru maofanejiza hapana wano po wango buriti kwa mahomu hizi na wako achuwa batre hawa chaita follow up yekuti kwa mwana wala ya chicha akwiti so ndaka approach ya upenyu ucha children's home nature is a children's home ndo wano andikano utawarana wataka kukira na takatanga kukita my games edu then to train our now then my weekends ito kwanza ku kuita ma activities ya kutuwa nutamba ma games pache zao oro tu organize ma games nima juniors ya nana dynamos nana capes for them kuti uwa boza wana mkano mbu wangunya kubudo maofaneji maofa shino kwanza kutamba bora saka so far tine wana about 3 katika kwanza kubazira from maofaneji ya yeah. One from Mucheza akano jwe naruwa gana ziriku division 1 then wangotuwa kwenda kutungo gara wakichi timi ema soji wakatu wano mabaza saka wana wanukwa shika maeti nyezi doku batika kwa wakwa aneta saka ando zalure za kutizisa wanezo so kutu wanaru mofa nyezi dai zai kwa nisika wabaziri kwa uti even maskosi minakaita senyo wani maskosi wano guna bozi awasire si wano guna bora wangwani kachiguna wangwani guna chesi chaya bozi wano wanduka tona ando guna chesi nisika ite pati mwana mdika nikani 19 years anukwansa kubazirika wangwani kachiguna uzana basketball volleyball wana batizini chandi changu chandi kuta kutora vese vina we basketball wacho we chifu tayo katia ditambe tezi deni mastuza hako yu anu zukwanzo unukwanzo uzo uzo tipateni chifamba emu munuono wana indra na nesu haunetase nesu haunetezo zukwanzo kujue no club kana kubunza bunza wawa wacho kungo noto down kutichaunu nye ya kugona chi deni matino fambo uji ya bunzira wawo mtu ma clubs ma social clubs kutuwa kwanze kujue na emu mo kerea yake abatirike kuzona kuzende omberi kana kutuwa na obasa through kutambo volleyball through kutamba bora.
Aiwa tinokutenda zvikuru murapende kupinda muchirongwa chedu.
Aiwa ndinotendawo nekundisa pachirongwa chenyu nekutaurawo nemi it's a blessing. Thank you very much.
Manga makateerera kune aimbova mutambi wenhabvu ane mukurumbira zvakanyanya achitambira chikwata cheDynamos uye ari captain murape muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa. Nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Hapana jando jaza ase inendere kusafa zuba nezuba inini ndechishanda ndidare chebuda njekuweza makata kuti pamwe ini ndingawane chekusha dai manditura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuba nezuba inini ndichipema hapana shamwari zodisema dai manditura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuba nezuba inini ndichipema hapana shamwari zodisema. Oh God bless me son no man cares dai mani tumira zenyungiros zradzandi pukuta yangu misos nekuti ndire kusafa kunge ndakapara ngosi hapana chandotadza asi ine ndire kusafa dziripo hama dzondikandira hakata kuti mupenyu ndishache kubata ndikutare chipuda ndichekuiza makata dai mani tumira mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapana shamwari inini zodisema dai mani tumira mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapana shamwari inini zodisema upenyu hwangu hwakazara iro rima nzira dzandofamba dzakazara neminzwa dzondiremera ndiri ndingakani ndima vanhu vanochiva ndaenda kumarinda.
Mutoro unorema kambo kubva kune chikomana chechidiki Ngoni Mahlambana tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaiti tarise musoro yenhau zvakare. Chikwata chePeople First chinoumba komiti yekutanga kunze kwenyika kuUnited Kingdom. Sangano revarairidzi reZimuta rinoti varairidzi vari kushanda zvavo asi vaine kunyunyuta nekusaziva pamire hurumende panyaya yemabonus avo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.